Manera kanaka murie Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulola indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera zvita 28/2024 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa eZimbabwe Republic Police ZRP opa chenjedzo kuvatyairi kuti vasiyane nekunwa doro kana vachityaira uye kuti vafambi vamhangare nyaya dzekutyaira zvisina tsarukano. Vamwe vagari vekunyamakate mudunhu reMashonaland West vanoti magariro avo ari kukanganiswa nekuda kwetsika nemagariro amambo ave kuvatonga. Mumwe anoita zvemitambo anoti basa ravo rinovapa chouviri sevatambi asi pachine zvinoda kugadziriswa kuti upenyu hwavo huvandudzike. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa eZimbabwe Republic Police ZRP okurudzira vatyairi kuti vasiyane nekunwa doro kana vachityaira uye kuti vafambi vamhangare nyaya dzekutyaira zvisina tsarukano pamwe nekuremerwa kwemotokari munguva ino yezororo. Mwaka wezororo muZimbabwe unozivikanwa nekuwana tsaona dzemumugwagwa dzakawanda munyika zvikuru nekuda kwekumhanya zvakanyanya kuneta kwevatyairi uye kutyaira vakadhakwa. Sangano reTraffic Safety Council of Zimbabwe rinoti vanhu vashanu vanofa netsaona zuva rega rega mumigwagwa yemuZimbabwe. Vachitaura nevatori venhau mushure mechirongwa chekusimudzira kuchengetedzwa pamwe nechenjedzo pazororo pachiteshi chikuru chemabhazi muHarare chembare mukati mesvondo rino vakati vanhu vanofanira kungwarira pamigwagwa kuitira kudzivirira tsaona. Mutauriri wemapurisa nyika yese vaPaul Nyati vakaudza Studio 7 svondo rino kuti mapurisa akagadzirira zvakakwana mazuva ese ezororo iri kuchengetedza mitemo mumigwagwa nekubatsira vafambi. Chero zvazvo nezuro mapurisa akazivisa kuti huwandu hwevanhu vafane kukuvara mutsaona dzemumigwagwa zororo rino wakaderera pane wegore rakapera. Vanoramba vachikurudzira kuti vanofamba vangwaririre pamigwagwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru wesangano rinomirira vafambi reZimbabwe Passengers Association vaPaul Makiwa kuti tinzwewo maonero avo.
Zvizhinji zvatikona zvinenge zvitora nzvimbo mukati memigwagwa yedu panguva ino yezororo. Tikatarisa mitengo yamabhazi yakakwira zvinorwadza. Nzvimbo dzadzichiita $5 dzimwe dzakutosvika kuma $10. Vapa chiita $10 vanopa kutosvika kuma $15 kana kuti $17. Vipapa chiitawo $15 zvakusvika $25 zvichingoenda zvakadaro.
Chamungati chiri kunyanya kukonzera izvi chii?
Zvizhinji zviri kukonzerwa ana matauza tinoti mawindi pamwe chete nekusanganisira mapurisa. Sezvo mapurisa vanenge vakakwidzawo mari yavo yechioko muhomwe. Mukatarisawo kuno kuma operators navo vanenge vari mumunyaya yekukwidzwa kwamabhazi iyoyi. Nokudaro mitengo yetirona kutiko yakwira zvakanyanyisa.
Ko hurumende inenge imirewo papi zvese izvi zvichiitika izvi?
Apa hurumende ndiyo yatiuraya sezvo vamwe vamiriri vehurumende ndivo vatovaridzi vamabhazi. Motikari zhinji kana mabhazi mazhinji ari kutotakura zvakadarikidza mwero. Tine vanhu vakati kuti vatingati vashaikira minjodzi yemimigwagwa yaitika apo neapa. Zvakare izvi zvaita kuti zvisiye vanhu vazhinji vane mavanga nokuda kukukuvara kwavanenge vaita mutsaona.
Nezuro mapurisa aiti vanhu vafa mutsaona pazorora pavanga votopfuura makumi masere nechidimbu. Zvave papi?
Tikatarisa tine tsaona dzakaitika apo neapapo. Zvikonzero izvi zvinogona kusanganisira kuipa kwemigwagwa yedu, kumhanyisa zvakanyanya zvakadarikidza mwero, zvikuru sei kunenge kuchiitwa navachairi vedu. Vachairi vanofamba vachinge vakadhakwa. Zvimwe tinoona kuti vanenge vakatakura zvakadarikidza mwero, zvinozoita kuti kana tavo votadza kuikondrora zvakanaka.
Kurudziro yenyu yoti kudii?
Tichati kungokurudzira kuvachairi vedu ndezvokuti ngatirambei tichifamba zvakanaka kuti tideredze njodzi dzedu dzinenge dziri mumigwagwa. Kune vachairi tiri kuti regai kuyambuka nzizi dzinenge dzakazara, sezvo kune dzimwe nzvimbo dziri kunaya panguva ino yezororo. Tiri kuti kuvachairi vedu zvakare, chengetedzai upenyu hwenyu, mochengetedza zvakare upenyu hwavamwe, kusanganisira midziyo yakaita sedzimotikari dzatinenge tichishandisa. Tiri pamusoro pepapa, regai titi hurumende, muripo kuchengetedza upenyu hwedu nokutirwira panguva dzose.
Avo vanga vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Passengers Association, vaPaul Makiwa, vari parunare kuHarare neStudio 7. Vamwe vagari vekunyamakate mudunhu reMashonaland West vanoti magariro avo ari kukanganiswa nekuda kwetsika nemagariro amambo ave kuvatonga. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vagari vari kunyunyuta ava vanogara munzvimbo yaimbova pasi paite dandawa vanova vatsvaimanyepa, asi nzvimbo iyi yava pasi paishe chundu vanova vaabel basera, zvichitevera mutongo wedare rekukariba mushure mekunetsana kwemadzishe aya panyaya yemuganho wenzvimbo dzavanotonga. Vaviri ava vanga vari nemakore gumi nerimwe chete vachinetsana nekuda kwemuganho wenzvimbo dzavo. Asi dare ramajistiriti mukariba rakapa mutongo nguva pfupi yapfuura wekuti nzvimbo dzenyamakate nedzimwe dziri kumakute dzave pasi paishe chundu. Zvichitevera kuiswa kwedunhu ravo pasi paishe mutsva, mumwe sabhuku wekunyamakate vaClemens Mapisaunga vanoti vanga vajaira kuremekedza zuva rechisi nemusi wechishanu, asi vave kumanikidzwa kucherechedza zuva iri nemusi wechipiri.
Mazuva edu echisi akatosiyana zvachose neamambo chundu.
Mumwe mugari wekuvillage 9 vakatenda mapfumo vanoti vave kutarisirwa kuchengetedza dzimwe tsika dzekukumbira mvura, izvo vanoti pasi paishe dandawa zvaingoitwa nevanhu vashoma vanoita zvechivanhu uye hapana chavaibvisa. Asi mumwe mugari wekumakute vaRonald Dzingai vanoti vari kufara sezvo mitongo yaishe dandawa yanga yakaoma uye vachida mari kana munhu achida kumhangara mhosva. Ishe dandawa vanoti vari kupikisa mutongo wedare raMajor Street vachiti hazviite kuti vaganhurirwe nzvimbo yavo kubva pasigare, vachiti ishe chundu vakatouya vachibva kuZambia.
Havaifanira kupa judgment vasina kuita find out proofs kulocal government. Majazi vaifanira kuita find out community of justice kuti nyaya iri kune madzimambo yakamira sei. Ende nyaya yacho iyoyo yakatongwa kukariba iri muofisi yecouncil provincial assembly of chiefs, haisati yafinaliziwa. Kana miriyoti ifinaliziwa provincial assembly of chiefs inabva mhanya kukariba hapo tikaramira kuseri kwamajazi tukariba.
Asi ishe chundu vanoti vanomira nezvakabuda mumatare. Patabvunza kuti miganho yenzvimbo dzinotongwa nemadzishe inotarwa nani, mudzviti wehurungwe vaEndruti Zora vakati pane magwara anoratidza nzvimbo idzi asi dzinogona kuchinjwa kana pane zvikonzero zvakasimba zvine chekuita netsika nemagariro pamwe nekukurisa kwenzvimbo.
In terms of the ritual component, Lano family waku, Banapana Namikana, which is language of graphically and legally, who see Guamambo A, Asigan and Zimbo, you know, that which you are, you know, that E, Lano family of Namikana, which is in Israel, G, Tiki, Asimuna, Stonga Ari, within a geographically defined area.
Nyaya dzekunetsana kwemadzishe pamusoro pemigano munzvimbo dzavanotonga dzinonzi dziri kuitika mumatunhu akawanda munyika. Nyaya idzi dzinonzi dzinosanganisira kurwira umambo kwaishe Chirumhanzu, ishe Bhinga, ishe Bota kuzaka, ishe Samambwa kuzhombe, ishe Negore kumberengwa, ishe Manyezwa kuLupane, ishe Mashayamombe, ishe Chikwanda nedzimwe dzakazoperera kumatare mushure menguva yakareba. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhu kadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mutlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mutlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Praxedes Banda vanogara ivo muguta reDallas kuTexas imo muno muAmerica vachiita ivo mabasa ekuimba uyezve vachibatsira nherera nevanoshupika kumusha. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Titsananguriwo kuti My Banda Music ndiani, makatanga sei kuita zvekuimba izvi?
Aiwa, My Banda Music ndini zvangu. Ini ndakatanga kuimba ndiri mwana mudiki, ndiri mukwaya namai vangu. Mai vangu ndovanga vari choir director, saka ndakabva ndangotanga kuimba ndiri mudiki. Ndikatanga worship ndisiri mwana mudiki chaiye. Pandakazororwa ndakaramba ndichitokonzinya nezita rangu rekuzviti Pam kana kuti Praxedes. Asi vakadzi vemuchechi manje, takambopinda AFM kuno kuDallas kudhara. Apa ndandatove mukadzi wemunhu manje, ndanda ne 2 years ndaroorwa. Andopa vakatanga kuti My Banda, My Banda. Ndichiti ndakuda kuti ndikwire pastage, My Banda, My Banda zvatinei. Kovanava kuchiko? Ndonzi Pam. Ndikangonyora kuti Pemu pabepa ravanenge vachitipe title, ndonyora kuti Pemu, ivo anorichinja voti My Banda. Saka ndakazongopedzisira ndanhingirikina ndazongoribvuma zita rekuti My Banda. So now makore azopfuura ndakabva ndatongotanga kungonzi My Banda Music. So ndokwakabva title iyo yekuti My Banda Music ikoko.
Munoimba mimhanzi yemusambo upi?
Ndinoimba yechitendero, dzimbo dzechikristu ndodzandinoimba. Ndo dzega dzandinoimba. Ndikati ndiri kuda kuita rombo kana kuti kurekodha song, ndinongoita dzechitendero chete.
Munozvinyorera mega here kana kuti zvinofamba sei?
Dzimbo ndonyora ndega. Mheno zvazvinongoita so, Mwari vanenge vanguuyiwo mumwoyo mako, unongoona watove nesong. Ndogona kumuka makuseini ndichitoimba rumbu. Kana kuti ndiri kuhope ndikanga ndichirota rumbu, ndinobva ndatopepuka. Ndikakwanisa kupepuka ndobva ndatongotora panhu pekutongoti ndirekodhe, ndobva ndatorekodha. Makuseini achona iwayo ndotodainza mwana wangu kuti huya kustudio, totogara pasi totoita song.
Mune mimhanzi mitsva here yamunayo pari zvino yamakamirira kutsikisa kana kuti zvakamira sei?
Pari zvino ndine rumbo runyowani wandaka releasa 5 days ago. Saka inonzi Anondichengeta ndo inyowani yandinayo, yandakaita tisati taita Anondichengeta, ndakaiita naBaba Harare. Saka dziri tu ndo dzandingati ndo dzimbo dzangu dzinyowani idzodzo.
Makatoshanda naBaba Harare vachinja musambo here kubva kuchiti, uyezve zvanga zvakamira sei ipapo?
Ndakatoshanda navo vatochinja. Saka pandakazoenda kuZimbabwe, baba Harare vanga vatochinja musambo. ndoku pandaenda ku studio navo singa ndo number 2 kana kuti number 3 nitwakanga vaitana textual zama ini ndakazodzikisa imwe song navo ya yatakadzikisana baba harari kari kutonetsa mazvano endai ndakafara sere kukwanisa kushanda na baba harari
ruyo rwacho runonzi chi
runonzi mighty god
Tombo dzokera yedu mataura imi kuti munogara muno muAmerica kuTexas asi munopota muchimboenda kumusha kuZimbabwe pane mamwe mabasa amukuita here ikoko kuZimbabwe
kuZimbabwe ndinoita zvenherera neshirikadzi ndikati ndatove nemakore 16 ndichibatsira vana nherera neshirikadzi kungovabatsirawo kunyanya maschool fees evana pandi nditori nevana vakatowanda vakatograduata umwe wacho anonzi Chadwick iko zvino zvaakutogara kuJordan akatopedza akatoenda kuengineering akaita aircraft engineering saka ndozvimwe zvinhu zvandonyanyofambira mukangondona ndisenda kuZimbabwe spirit ndinenge ndichienda kunherera dzangu asi pari zvino hatisati tatora vana vanyowani chirongwa chatinacho muna March pandiri kuenda kunotora vamwe vana vanyowani
vana ava munenge muchivasarudza sei munoshandira munharaunda dzi
sekutanga ndakatanga ndataura nechikoro chainzi Cranbourne nekuti kwakuna mufundisi anga ari kuchechi kwasisi vangu ndakangotaura nyaya yangu zvikanzi ndotori nevana vakomana vari kutodawo maschool fees vari kucranbourne ndikati andira kuvaona saka ndakatanga ndatora vana kucranbourne boys aya saka ndakatanga ndatora vakomana I think vanga vari about 15 boys ndova ndakatanga ndatora gore rakazoteera racho ndakazoenda kuepoet saka nzvimbo yandinowanza kutora vana sterek kuepoet ndokuna pa wangu vanonzi Pastor Fusire vandinoshanda navo ivo vanogara kuepoe saka ndokwatinowanza kutora vana ikoko
vanenge vachida kuona mabasa amunoita kana kunzwa mumhanzi wenyu vanokubata ipapo
vanokwanisa kundiwana pafacebook peji rangu rinonzi my banda music
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
zvinotokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7
tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC nhasi tine hurukuro nevamwe amai vasina kuda kudomwa nezita vari kumondoro mubayira avo vanoti vakatarisana nenzara nenyaya yekuti chikafu hachisati chauya munzvimbo mavo chavakavimbiswa nehurumende kunyange hazvo kune mamwe matunhu chiri kunzi chiri kugoverwa ngatinzwei vachitsanangura nezvedambudziko riri mudunhu mavo
chikafu chakauya chikafu changa ndo chakauya nadzirani up to now vanhu havasati vatambira
zvikonzero zvipi zviri kupiwa kuti munge muchisvika nguva ino musati matambira tichinzwa hurumende ichitaura kuti iri kugovera chikafu
panguva yapfuura takambonzwa zvizhinji zvanzi transport hapana transport asi hurumende iri kuramba kuti vanhu vabhadhara asi chikafu chacho chisiri kuuya zvokuti taitodai tabhadhara zvedu chikafu chiuyi vanhu vadye
saka mati masvitso here kuhurumende chikumbiro chenyu chekuti munogona kubhadhara muwane chekutakurisa
vakuru vamwewo vataimbochemera uchingotaurawo senyaya vakazosvitsa hazi zvakazonzi vanhu munogona kubhadhara saka kune vamwe vakabhadhara vari kune imwe saizi chakauya handina kunyatsonzwa kuti vakazobhadhara mari asi takauya tikatambirwa kwasviba vanhu vakabhutirana zvokuti vamwe vari kundochema hachikukwana chikafu chishoma
paigoverwa ipapo munhu aipiwa chikafu chakawanda sei uye zvinenge zvichitariswa here kunzi ane mhuri yakakura zvakadii
hongu asi zvizvenzi vanhu vanofanirwa kukamurana saka kana manga makaimiri vairi munofanira kukamurana uye ane zita rakapindawo chibva nechikafu makgs iwayo ako uri hwani iwayo unozonziwo unofanirwa kusheyera mwiri
anenge ari makg mangani aunenge wapiwa kuti muzogovana nevamwe
anenge achienderana kuti izvo niwe wakanyorisa vana vangani pavana vawakanyorisa mwana mungiriki achiwana 7 kg.5 chongomiswa chakadaro chikachakwanawo kuti unowana ma50 kg mairi here kana 50 kg imwe chete nekuti zvainzi chikafu ichi chinofanirwa kunge chichapuwa vanhu kaa kana chapuwa vanhu chinenge chii chakanangana nemhuri yako izvi saka zvinoizvana kuti unenge wakanyorisa mhuri ngani
chikafu cherudzi rupi chiri kupiwa vanhu kana chaachipiwa vanhu pachakambouya ipapo
pachakambouya patakatambira pekutanga kwakauya mafunde nechibage saka wainzi hafu yemakeji zako kuenda kumafunde hafu yemakeji zako kuenda kuchibage then iwewe wozosiyana nevanhu chainzi bete 3 months takaita takapiwa muna July takasara tosvika munana September tisisiri takungotenga tuma10 kg chekunyatsoita chaita icho gore rino hakuna kuti utinobata mari yekuti unogona kuti uti wabata mari inotenga 10 kg uchipedza 10 kg iyoyi 4 days 3 days yapera apo unenge usati waona kana ine mari yekuti utende chimwe chikafu
vanenge vachigovera ndivanani zviri kugoverwa nemasangano akazvimirira here nevashandi vehurumende here kana kuti zvine zvigoverwa nemasangano ezvematongerwo enyika
kunouya mota iine vanhu vesocial welfare vongoti chikafu chenyuchi then pamwe pavanotoenda ipapo ndopamunotosara mosheyana nekuti pamwe munotanga matomboudzwa kunzi pachauya chikafu chinhu chazosiyana saka vesocial welfare havamii
upfu hwacho huri kuwanikwa nemari pa10 kg
wanzenge uchiita $6 achiita $6 ezvinizvo $7 last week ndakatitenga $7
imi muri amai vane mhuri yakakurawo zvakadii
ini ndiri amai vane mhuri tinogara tiri vashanu
saka baba zvii zvavari kuitawo nekutsvaga chikafu
zvakaoma baba vakura havana chavachakwanisa uye vanorwara vana vamwe vari mudunhu imomo vakaroorwawo muzvavo mudunhu imomo zvekuita zvacho hapana chekunyatsoita vari kuHarareo vari kungotiwo hazvisi kufamba mariwo hadzisiita saka zvakaoma
shoko ramungasiyira vehurumende pamwe chete nevemasangano ari kupawo rubatsiro nderekuti
shoko ramingasiyira kuhurumende nevemasangano yekupa zvekudya kuti dai vawedzera zvekudya nekuti pari zvino kana mvura yacho iri totitaurira futi kuti tiri kupinda munzara nekuti pari zvino hakuna mvura totizve dai varegedza havo kuti vanhu vakamurane nekuti vanhu vari kusara vari munzara ivo vakavenderwa mwezi mutatu
aiwa ndinotenda amai totarisira kuti zvinhu zvichashanduka
zvakanakai
manga makateerera kune vamwe amai vasina kuda kudongwa nezita vari kumhondoro mubayira muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu teererai zvakare svondo rinouya apo tinokupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc
musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya munhau dzemitambo mumwe anoita zvemitambo achishanda nechikwata cheElysium Dance Theatres Yvonne Zvikomborero Gudza anoti basa ravo rinovapa chouviri sevatambi asi pachine zvinoda kugadziriswa kuti upenyu hwavo huvandudzike mhando yekutamba kwechikwata chake kunosanganisira zvitaira zvakasiyana-siyana zvinoda unyanzvi hwepamusoro kana kuti contortionism ko iwo matambiro aya haana njodzi here ngatinzwei hurukuro yataita naYvonne Zvikomborero Gudza nezvenyaya iyi
inini ndinoita yoga for flexibility ndiyo inozounza contortioning kana taita yoga tava flexible tava kuita contortioning takukwanisa kubhenda bhenda nekuchikora chikora muviri sezvatichiita pamavhidhios atichakusenderai muchiona zvedancing rumba nedanso tinozongoitawo zvedu pafree time tapedza session takumboflexa
vabereki neveukama vakazvitambira sei pavakatanga izvi
vabereki veukama neshamwari dzangu vanozvitambira havana kumbobvira vaita dambudziko kubva pandakatanga vanga vasitomborinaka nabasa nazvo iko zvino ndovatoo support system yangu anenge vachingondi supporta pese kana ndakazoti panapa ndaumirwa ndokuda pepitira zvinhu zvangu ndawana client aiwa vanongondipa vanotondi supporta zvisingaiti ende ndozvinoipa kuti ndirambe ndichienda mberi.
Aya madhenzi echirungu kaya nezvechizvino zvino zvakati oo, veruzhinji vari kutambirana nazvo here? Vaakuzviziva here izvi muZimbabwe izvi?
Veruzhinji havasi kunyatsozvitambira mune zvakanaka, asi vashomawo vandakakwanisa kutaura navo vanozvitambira ende vanotozvifarira, vamwe vacho ndo vatoo maclients angu. Asi ruzhinji rwacho havanyatsozvitambira mune zvakanaka, vanenge vaakutofunga kuti pamwe wava kuita zvekutengesa muviri wako.
Saka munotambira kupi vanoda kutaura nemi kukubatai kana kuuya wokuzoona muchitamba muchiita zvamunoita izvi, vanokuwanai kupi?
Ndinotambira kuGrandview 7 kuGlenora muHarare. Vanoda kunditeera vanokwanisa kufollowa WhatsApp channel yangu inonzi Vovo Yoga Session, ndichakusendirai link pasi. Vanoda kutaya for my performance vanokwanisa kundisa message pa WhatsApp kana kuuya kumba. Phone number yangu 0716717312.
Matambudziko api amakasangana nawo mugore rino ra 2024?
Makomenti kubva kuvanhu vanosenda mavhidhiyo notitosera kumashure plus mastudios ekuitira yoga acho ari kudhura, saka zvinhu zvinodzosera kumashure kana usina pakanaka pekunyatsoitira malesensi nevanhu.
Zvamunganyorawo pasi muchiti aiwa gore rino takagona ichi nechichi, takatadzawo ichi nechichi, ndezvipi?
2024 hatina zvikuru zvatakanyanyoita. Tine machallenges akawanda ekuti ground rekuitira panga pasina. Saka 2025 tokuvimbisa kuti tinoita gadzirisa kuti ground racho neequipment yatichida kushandisa tinenge tanazvo by February.
Titarisewo kusimudzirwa kwebasa renyu, zvii zvamunoda kudza vateereri tichipendera zvedu chirongwa?
Tongoda kutendei nekutitsigira kwamuri kuita nekuramba muchitisimbisa pane zvatiri kuita. Motifollowawo pa WhatsApp channel yangu inonzi Vovo Yoga Session maitabasa.
Uyo anga ari mumwe anoita zvemitambo achishanda nechikwata cheElysium Dance Theatres, Yvonne Zvikomborero Gudza, ari parunhare kuHarare neStudio 7. Pera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mapurisa eZimbabwe Republic Police ZRP opa chenjedzo kuvatyairi kuti vasiyane nekunwa doro kana vachityaira, uye kuti vafambi vamhangare nyaya dzekutyaira zvisina tsarukano. Mumwe anoita zvemitambo anoti basa ravo rinovapa chouviri sevatambi, asi pachine zvinoda kugadziriswa kuti upenyu hwavo huvandudzike. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kutsambambozha yedu inoti studio7@voanews.com. Munokwanisawo kuteerera nhau dzedu
pa www.voashona.com. Ini ndini Evans Azeninga, ndiri mu Washington DC.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 28 Mpalakazi 2024 ngudabo kancube. Endabeni zethu namhlanje, kuyaqhubeka ukuxokozela kwezombusazwe kulabaphikisayo abathi kwephulwe ilungelo loluntu okumangalisayo lonyaka. IZulu ebelimelele ngabaningi esabelweni seMathabeleland South lidale umonakalo omkhulu endaweni ezichiyeneyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umnyaka ka 2024 usufike emaphethelweni kulokuxokozela kwezombusazwe. Abanye kubandla lezanu PF esithuma ngameli Emmerson Mnangagwa kumele aqhubeke esambusweni isikhathi sakhe singaphela ngo 2028, njalo kulabaphikisayo abathi bakhahlanyezwa nguhulumende. Bakhala njalo ngokuthiya isikhundla kukamnumzana Nelson Chamisa owayekhokela ibandla le Citizens Coalition for Change lokubotshwa kwamalunga ebandla leli avalelwa esitokisini se-remand prison okwesikhathi eside. Umlondolozi Ndlovu owe-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kulamanye amalunga ebandla le-ZANU-PF aqhubekela phambili esithi uMnangagwa kumele abuse kungedlula umnyaka ka-2028 loba yena esithi usefuna ukuphumula. Bakhuluma udaba lolu emhlanganweni we-Annual National People's Conference lapho okwethulwa isinqumo sokuthi kumele aqhubekele phambili esembusweni. Baningi abakuphikisayo lokhu abathi sokumele ayigcine abazukulu ngoba akuvumi ukuba kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze ahlale embusweni. Isikhulumeli sebandla le-ZANU-PF umnumzana Farai Marapira ukhuluma kabanzi ngokwenzakala kubandla leli.
We all know as a country that ever since the inception of the Second Republic, it has only been President Mnangagwa has been preaching peace, unity, love and tolerance.
Siyakwazi ukuba lonyaka lalokhe kwangena umongameli Mnangagwa ukhuthaza uthando lokubambana. Sabona abantu bebandla eliphikisayo belwisa umongameli, asizange sizwe abebandla eliphikisayo bekhuzana.
Ingcitshi kwezombusazwe zithi okwenziwa nguMnangagwa kulakho ukuphazamisa ukuthula eZimbabwe. Lezincishi ngumnumzana Mqondisi Maphosa ofundisa izombusazwe ekolishini yemfundo yaphezulu eBindura University of Science Education.
Sesikhangela ke iZANU-PF ngokwayo izinto ezenzayo ebantwini, i-food aid iyabivela ebantwini yama-country emazweni iyabi distributed ngama political affiliations.
Umnumzana Vusani Kumbo ingcwethi kwezombusazwe ekunhlanganiso ye Democracy Institute of Zimbabwe ubona solinye esithi lonyaka ilizwe libuyele emuva kundaba zokugcinwa kwesisekelo sombuso.
Lilandele futhi iziqondiso eliziphiwa ngama experts abantu abalolwazi lwalokho. Yiyo nje kuphela indlela yokuthi umnotho welizwe ungavuseleleka.
Lidonse nzima ibandla eliphikisayo ele-CCC lonyaka eladabuka phakathi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa waze wasuka esikhundleni esithi selisiqanjulwe libandla le-ZANU-PF. Owayedonsa intambo zombuso waleli bandla ngumnumzana Sengezo Chabangu owathi nguye unobhala jikelele walo, ngakho-ke wayenelungelo lokuxoshisa amalunga edale lephalamende kanye lamakhansila. Wenza lokhu santando lahle laba maninginiki ibandla le-CCC sokuxotshiswa amalunga edale lephalamende lamakhansila amaningi ngendlela abanye abathi uChabangu wayephathisana lebandla elibusisayo ebambisana losikhwicamfundo uHushman Ncube labanye bakhe. Okwamanje sekulamacele e-CCC akhokhelwa nguChabangu, uMnumzana Jameson Timba loNcube. Unkosikazi Jacqueline Sande oligqwetha elilwela ilungelo loluntu uthi kumele amabandla aphikisayo azinuke amakhwapha afunde amaphutha awo awenze lonyaka ukuze belungele ukhetho luka-2028.
Chabangu bangkhona labo Washman bazenelisa yini ukuba yi-opposition engamisana lo-ED ku-2028 kumbeni i-opposition yethu iyabe ilokhu isenza isiba weak?
Abalela ilungelo loluntu bathi lokubotshwa kukaThimba labanye bakhe ngesikhathi bethakazelela usuku lwabatsha lwe-Day of the African Child eHarare kuveza ukuthi uhulumende kaMnangagwa qhubekela phambili esephula amalungelo kaZulu, ngoba isisekelo sombuso sivumela abantu ukuba benze imihlangano bekhululekile. UThimba lamanye amalunga ebandla leli afika phuza amashumi ayisikhombisa bahlala e-remand prison inyanga ezinhlanu bemelele ukuthoniswa icala lokwenza umhlangano ongekho emthethweni njalo lelokutshotshozela udlakela ngesikhathi eleZimbabwe lilungiselela umhlangano omkhulu owe-Southern African Development Community Summit. Kulababotshelwa okufanayo abagoqela uMnumzana Robson Jere okwenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Draw Teachers Union of Zimbabwe, abalela ilungelo loluntu uNkosazana Namatayi Gwegweza, uMnumzana Sane Ugwenzi labanye. Olandela ezombusazwe ezimele uMnumzana Limkandube uthi
ngoba thina esihlukumezwa everyday siyabe silombono otshiyeneyo ngoba yithi esi-affectwayo, so ukuthi omunye umuntu engabuye afuna ukusikhulumela on our behalf kuyabe kusimangalisa ukuthi how, ngoba thina yithi sithona sihlukumezwa nguhulumende lo, yithi sithona silandelwa nguhulumende lo, so thina sikwazi ngcono.
Kuningi okunye kwabhekana nabantu beZimbabwe lonyaka, okunye njalo yikubotshwa kwabosomabhizimusi uMnumzana Moses Mpofu loMnumzana Mike Chimombe abethezwa icala lokuba imali yokuthenga imbuzi phansi kohlelo lwe-Presidential Goat Pattern Scheme. UMnumzana Melusi Sibanda osebenza lenhlanganiso elila ilungelo loluntu e-Transparency International uthi kusaselohambo kundaba zokulwisana lenkohlakalo.
Benzi i-corruption but i-anti-corruption commission iyakhuluma nomlomo ukuthi izababamba, iyenze ngathi iyasondela phakathi kwekesi iphinde yona ibuyele emva, so which means abantu abaningi bane-corruption ngabantu bakuzano PF, so that's why besatshwa ne-anti-corruption commission.
Sekusiya ekupheleni komnyaka, idale lephalamende lapasisa i-Private Voluntary Organizations Amendment Bill esatshwa zinhlanganiso ezizimeleyo ezithi zilakho ukuvalwa uma ziphikisana lohulumende. Idale le-Senate nalo lapasa ibhili le eyahanjiswa kuMnangagwa yabiselwa njalo idale le-House of Representatives ukwenzela ukuthi ifakwe ezinye iziqa ezizasele phandle ihanjiswe kumongameli. UMnangagwa uke watshela abazama ukulungisa udaba lokubhalwa kwezikwelede zeZimbabwe ukuthi ibhili le ilakho ukwenza ukuba ilizwe lilwisane lobukhohlakalo obwenhlanganiso ezizimeleyo njalo lokwenziwa ngabanye abantu kanye lamakampani. Kodwa abalela ilungelo loluntu bathi ibhili le ingapasiswa ukuba ngumthetho welizwe ilakho ukwenza ukuncindezelwa uZulu ngamandla. Kodwa uhulumende uyakuphika lokhu, sokusele insukwana nje ukuba kugqitshwe umnyaka ka-2024 uhulumende kaMnangagwa wethulele abalimi uhlelo lokusebenzisa amapulazi abo ukuboleka imali phansi kohlelo lwe-land tenure program. Abalimi abathola amapulazi kusukela ngomnyaka ka-2000 lapho waqala khona ukuthathelwa abamhlophe amapulazi kusabusa wayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe bathi lokhu kuzakwenza bethole imali yokulima amabele lokunye njalo leyokufuya inkomo, imbuzi, inkukhu lezinye izifuyo. Abalandela udaba lolu bathi akulalutho oluzafezwa phansi kohlelo lolu ngoba ngamaphepha nje la aphetshelwa ngumoya azakwaliwa ngamabhanga amaningi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimnondolozi Ndlovu.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampawa kuwembula. Lamlela ndwandwe.
Kweze emaphandleni, izulu ebelimelele ngabaningi esabelweni seMathabeleland South lidale umonakalo omkhulu endaweni ezitshiyeneyo eGwanda osekuchiye izakhamizi zikhala ezimathonsi. izulu ebelilo moya omkhulu lidilize imizi lezikolo eGwanda North kwathi eGwanda South izulu elikhulu ligcwalise imifula eminengi kwabheka ebhasi ebichapha ibholoho ebelilamanzi amanenye. U-Albert Ncube usiphala ludaba.
Izakhamizi zithi loba bezilindele izulu ngamehlo abomvu zedukile ngendlela elinengayo kusukela kuviki edlulileyo. Izindlu zokufundela esikolo seDambashoko eGwanda North zibhidlizwe ngomoya omkhulu esigabeni lesi okubhidlikele ezinye izindlu zezakhamizi. Umnumzana Abraham Spindi oyisakhamuzi seDambashoko uthi kusasa abafundi balesi sikolo iluvilibane.
Sokulomonakalo omkhulu kakhulu oyenzakalelayo esingasakwaziyo ukuthi mazivule izikolo abantwana kuzakwenzakala njani ngabo. Asisakwazi singabazali, so lokuthi sikhangele ukuthi sizancedakala ngaphi asikwazi. Kwana izulu elikhulu lilomoya omkhulu, kwathathwa yonke into, nezindlu zamatitshala lazo zathathwa, namaklasi athathwa. So khona lapha iDambashoko ikhakhamela ukuthi kuyini okuza kwenzakala ngalesi sikolo.
Ukansila kwathu eGwanda North unkosikazi Zolibanzi Mpofu uthi mkhulu umonakalo odalelwe izulu leli ebelilomoya oyesabekayo.
Isikolo seDambashoko kuthethwe amazenge angu-32 awelakatshana, kuphume ama-asbesta angu-16 awahahla afa. Ekukhotheji kuphume isihloti sahle saphuma sayawelakatshana.
Ngaphandle kwesikolo uMampofu uthi minengi imizi edilizwe lizulu leli.
Benedatata village kulowo muzi kaGirls Nyathi kuphume amazenge awelakatshana kwadilika umduli. Mhlanhla nje kuthe kuphuma amazenge khonapho yena wahle wangena ngaphansi kombheda. Ngugogo Sibilo sekhulile kuthe sengene ngaphansi kombheda umduli wahle wadilika, wadilikela phezu kwawombheda. Mhlanhla nje kodwa kalimalanga, but hayi kube ngumonakalo omkhulu kakhulu. Hayi irofu ihle yadistroyeka, wasala vele kungela lutho. So asibe lo monakalo omkhulu kakhulu.
Usobhuku emasolomoshe mnumzana Love Mondlovu uthi izilima bezilinywe ezivandeni zithathwa ngamanzi kulandela ukugcwala komfula wonkaze.
Ubugcwele ukuthi ubuhambe egangeni lokuzingadi kwabomama kade bekwenzile kule mbhidanyane bethetha amanzi emthonjeni nje wathi umthonje wathi ungani uyachongolezela amanzi kuhambile imbhidi ihambile konke.
Isiphathamandla seGwanda Rural District Council umnumzana Rangana Isifanda ubingele umsakazo weStudio 7 ukuthi kuba lo monakalo njalo esikolo seShake Primary lapho izindlu zokufundela ezisele zingelaphahla. Uthi bazancedisana labazali ukuze lezi zikolo zilungiswe zingakavulwa. Kusenjalo zisele zikhala ezimathonsi ezakhamizi kulandela ukuwa kwebhasi uGreen Horse ngomvulo emini emawaza eGwanda South. Libhasi wele emfuleni ngemva kokuchapha ibholorho ebeligcwele amanzi kulandela ukuna kwezulu kuleyo ndawo. Isikhulumeli samapholisi eMatabeleland South u-Assistant Inspector Loveness Mangena ubeke ukuthi kufe umuntu oyedwa wanyamalala usane kulingozi. Izanuse zomumo omkhathi zihle zixwayisa uzulu ukuthi engalingi ukuchapha imfula egcweleyo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.
Kukama
okwamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga kusigaba sabomama.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Sihle Mzinda uManyathi ongumfundisi weGlory Embassy Worldwide, yena othi lanxa inkonzo yakhe ingathakazeleli ilanga leKhisimusi njengelanga lokuzalwa kukaJesu, uyaxwayisa abenelisayo ukuthi besize abanye abaswelayo njalo beziphathe kuhle ngaleli khefu.
Uqala siyaphela ubona abantu begijima ngokuhlukuluzwa zimali, behlukuluzwa yilokhu lalokhu ukudla. Kodwa-ke ma kufika leli khefu uzathola nje umuntu onke angathi uyagijigijima, angathi kukhona okuncane abe kuthola. Kutsho abanye bacatshangwa ngababo, abaphetheya ngithola ukuthi hayi kuba khona nyana okuncane ezindlini kuyaphumuza abantu ingqondo singakhulumi ke abadakwayo ke yiba bangathi ngeyabo lapho ke badakwa ke kuze kuye kusa yikho futhi okulezi ingozi iyo inkinga yakona ingozi ziningi kusuka kube kungathi lesikhathi leso Sathane laye uyajabula ukuthi uzavuna abantu belibele besajabulile yikho engunanzelelayo ezigabeni sami
njengabe izinkonzo kukhona yini elikwenzayo ukuthi liphathise abantu abangabe bedinga usizo ngalesi sikhathi sekhisimusi
thina ke njengabantu bebandla siyakhangelisisa mpela ngelihlo haye lenyama kuphela lomoya sibuye lezwini lenkosi ukuthi liyakhuthaza thina ukuthi singakhohlwa izintandane singakhohlwa ama widows singakhohlwa abahlukuluzekileyo abagulayo abakuma prisons inoma nje ibandla selingathi selitshekile selingathi selikhohlwa imandate yalo siyakhuthazana khonoku okulutshwani lawe endaweni yakho ukhangele abathe bahlukuluzeka kakhulu ngoba kunjalo abanye babejabulile bakhona abanye impela bangela ngisho njalo siyakhuthazana ke khonapho ukuthi ilihlo likamfundisi kalikhangele abahlukuluzeke kakhulu esigabeni izintandane zenezo xa zikhona eduze kwakho ama-widows loba bakhona abagogekile obabonayo la ukuthi bahlukuluzekile ngoba abanye bazabe bezintandane kodwa uthole belokuthola belababo ababakhangeleyo phandle kube lama-widows uthole ukuthi hatshi sandla senkosi sikhona yabasesibhedlela yibo bona behlukuluzeke kakhulu emoyeni abanye kunje bejabula kube khona ukuthandazelwa umuntu ethole ukududuzeka lokuphila emoyeni lasemzimbeni sikhuthazana mpela kakhulu ukuthi ilihlo lebandla kalingasuki ke ebantwini abahlukuluzekileyo ukwenzela nathi sithole uNkulunkulu asenzele umusa njengebandla ngoba impela ibandla okwamanje lingani lime eceleni kwemandate yalo abafundisi abaningi bayakhohlwa njengoba ngichila ukuthi kulokugijigijima ngezimali isimo sethu sibi kakhulu sibi singenele lasemasontweni esinye yiso sesimisa abafundisi nganxele labo yathola sebedinga izimali bengasayenzi okumele bekwenze ngendlela ababizelwe ngakhona so in the midst of that siyazama ukuthi singabakhuhlwa abanjalo abahlukuluzekileyo khonokhu lawe othe uNkulunkulu wakunika khona uthagethe bana labo abalutshwani othe wabathagetha ubanikeze obanika khona obathinte ngothando ibandla lalo phakathi kwebandla ukhangela abahlukuluzekileyo kunjalo ke senza kanjalo ngasemabandleni ethu hayi ngiyabonga ngiyabonga lithuba elinikeze lona sale kahle
lowo ngonkosikazi Sihle Muzenda uManyathi ongumfundisi wenkonzo yeGlory Embassy Worldwide asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza singapha A Voice of America sise Washington DC
Sangala phuma lendaba Sangala phuma lendaba lashona lendaba Sangala phuma lendaba Sangala phuma lendaba lashona lendaba
Kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba namuhla sesilobela lapha kulomfana obulawelwe isinuka. Sixoxa lo councilor kaward 29 kulendawo ukancilor Willard Moyo.
Ngizwa ngimadolo nzima ma ngikhuluma ngalolu daba. Abantu sebevuke ubhova bayabulalana bayagamulana ama-media cases asemaningi kakhulu phakathi kwesigaba. Sokuze kudala ukuthi khona size sesabe ukuthi kathi kubangelwa kuyini khonokho. Ukuthi singathi kubangelwa kuyini baba Ncube, hayi ngabe ngikamba amanga. Engikubonayo yikuthi abathi abatsha kakhulu amajaha kabasaziphathi, abasahloniphi umhlaba, kabasayenzi okufanele bakwenze ngesikhathi besenza izinto zabo abazenzayo. Ikakhulu the contributing factor to this issue indaba yezidakamizwa. Izidakamizwa into ezidakayo banje utshwala untshengu sokuze kusenza ukuthi abantu ke bayenze izinto ezingekho emthethweni, bayenze udlame endaweni yokuthi bakhulumisane ngohlupho abanye benalo phakathi kwabo ngomlomo bekhulumisane bagijimele ezikhalini. Unfortunately lo nyaka nje kodwa khonapha edonsa ngesaphewa le mawulo kuhlongani wathi 29 yonke sengike ngabona izidumbu zisiba khona abantu bebulawa bebulawa nje mahlayana ilanga lichiswa umuntu abulawa qulu njengenkukhu ngamajaha wona alasakhulayo.
Ngenyanga bamomoyo singathi kufa abantu abangake esigabeni sakho?
Ngathi mina ngikhuluma nje kathesi nje akuna nyanga ezintathu kulomuntu ofikeyo otshawe ngamajaha bambulala. Kathesi kathesi akuna nyanga futhi eyodwa phakathi kufe omunye umuntu futhi phetsheya ngalithapiwa egongodwa ngomunye umfana wamtshaya wambulala ngesipina. Isikhathi esiningi kathesi nekhefu lona leli ndiwade sikuChristmas abanye bagwaziwe abanye baganyuliwe ngamagazi wodwa ekilinika amanesi sebethwele nzima. Kufa abantu abaningi ngesikhathi esiningi khonapha esigabeni.
Sikhangela ababili laba elibaqhambileyo ababuleweyo bekuludabalwani.
Udaba olunye ngilo engiluzwileyo olwalo owafa eTshapiwa kwakubangwa indaba yesinuka. Isinuka, just imagine, eminye isinuka amabhora esinuka ukuthi amabhora esinuka axhega abantu beze bebagongodane babulalane. Lo munye engikhuluma ngaye wokuqala owabulawa ngamajaha balwa nabanye abafana bathi sebehlule bahlangana lomuntu omdala ezihambela babhushisela kuye baphonga umsukela bamgecageca ngamabhemba bamqumaquma bambulala wayafika esibhedlela.
Abantu laba ababulala abanye ngabangaphi? Ngaba bavela kuleso sigaba na?
Bavela kuleso sigaba ngabantu esibaziyo babancuze. Abantu esibaziyo kunezimuli esizaziyo ukuthi le imuli yakobani iyabulala. Imuli yakobani iyabulala ngabantu esibaziyo abantwana abazalelwe emehlweni ethu sibagane.
Pho baya amapholisa wona athini? Bayabotshwa na?
Bayabothwa abantu laba ngamapholisa kodwa sizafakazelana sonkuthi amapholisa okwabuye kubuphi umuntu bemhambise ekhoti. Ukuhamba okusuka kuthatha indawo ekhoti ngale phambili amapholisa abengasekho kikho. Nami njengokansila yabengasekho kukho. Nawe njengomsakazi Ncube yabungasekho kukho. Wabantu laba bahamba babotshwe sometimes izotwa sebephiwa ibheyili baphenduke emakhaya uzotwa kanjani njani omunye kubheyili khonapho waphinda abulala omunye umuntu. So amapholisa ayasebenza kulo msebenzi omkhulu siyawancoma ngoba bababopha abantu laba bese kusefika laba ababalekayo abanye bayona omunye asabaleke ayesihlala kwenye indawo azophenduka ngesikhathi sakhasifunayo kodwa-ke amapholisa hhayi ababopha laba bantu abahambise phambili.
Umnumzana Willard Moyo ngucounsilor kaward 29 esilobela enkabazwe ebesixoxa naye ngodaba lomfana obulawalwe isinuka endaweni yakhe. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo neviki ezayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu lerumba elizibiza ngokuthi Danger Boys liphethe idlalade lalo elitsha. Nangu umholi waleli qembu uMenzi Ngwenya yena odabuka eLupane.
amahle esayibingelela kuzo zonke indawo egama ngumezi isibongisa kungwenya ngokuzalwa ngizalelwa phana endaweni yasesilwane ubongwenya umculo esibe engihamba ngawo I feel like it's danger for you zibawazi abantu abaningi ngiqalise nje ukuhamba ngawo 2023 ngiqalise khona ukurekhoda nje ingoma kodwa ngizalidlulisa ezalo nyaka enzaka-2024 ngizothi liphathele zona
ngathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani
ingoma zami zitholakala eza last year eza lonyaka kodwa benyaka siqalisa ukuzithengisa nje ngendlela ezithengiswa khona ngabanye bensaqalisa nje ukuzifakela nje abantu nge-WhatsApp kodwa muzifona ingoma zami ngiyakwanisa ukuthi undande inbox yami ngiwufakele ngizabiza inumber zami la inumber zona +36378 1229 114 laziphinda futhi njalo +36378 1229 114 igama ngumenzi isibongo sabongwenya la kufacebook ngikhona futhi iyafana nje menzi ngwenya kuyavira
abalandeli ubatshiyela wapha mazwi
cela isupport enkulu kibo ngoba ngaphandle kwabo ngeke sibe yilutho le ndima esihamba ngayo inzima dadathi sicele kubana lake besipha amandla amakhulu ukuze lathi sikwanise ukuqhubekela phambili
Singeke sikanike sikhangele ebezihamba phambili. Kuyaqhubeka ukuxokozela kwezombusazwe kulabaphikisayo abathi kwephulwe ilungelo loluntu okumangalisayo lonyaka. Izulu ebelimelele ngabanengi esabelweni seMatabeleland South lidale umonakalo omkhulu endaweni ezijiyeneyo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho kuya ebulenjini kukheli ethi www.voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.